Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingatshona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 25, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu ve Crisis in Zimbabwe Coalition hatisi kufara zvachose nokuuya kwa vamuswati vanova ndiwo mambo wekuEswatini uko.
Zimbabwe International Trade Fair yovhurwa muBulawayo nhasi, vamwe vachigunun'una nemunyari kana achaivhura zviri pamutemo mambo muswati vechitatu vekuEswatini.
Kuuya kwamambo muswati kuno kuZimbabwe kuzovhura chirongwa zvedu hweZETF zvinosimbisa oro zvinoratidza udzamu hwedonzo ravamunangagwa.
Asi hurumende inoti kuuya kwamambo muswati wetatu kunobatsira kusimbaradza ukama nenyika yavo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza hondo kuSudan zvasvika muSaudi Arabia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musika wekutengeserana nekuratidza zvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wavhurwa nhasi muBulawayo, asi masangano akazvimirira oga ari pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition achishora zvikuru kukokwa kwamambo muswati wetatu wekuEswatini kuti vave munyarikani. Mambo muswati wetatu vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu munyika mavo zvapa kudeuka kweropa. Asi munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti kuuya kwamambo muswati wetatu kwakakosha mukusimbaradza kudyidzana kweZimbabwe nenyika yavo munyaya dzekurima, kutengeserana uye kushanyirwa kwenyika nezveupfumi. Izvi zvatsinirwa nemutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo muhurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Kuuya kwamambo muswati kuno kuZimbabwe kuzovhura chirongwa zvedu hweZETF zvinosimbisa oro zvinoratidza udzamu hwedonzo ravamunangagwa.
Donzvo rei vaMugejo mungajekesa?
Rokuti rinodairo kudyidzana nenyika dzese dzepasi rese pasina kana murengi. Zvinosimbisa kuti ukama hwanga hugara huripo nenyika yeEswatini. Tisu tinoda kudyidzana kwakasimba. Saka kuuya kwavamuswati kuuya kuzonyatsa kubatanidza, kunyatso kusimbiridza ukama hwanga hwagara huripo pakati peZimbabwe neEswatini.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti mambo muswati vetatu vane nhoroondo yekutyora kodzero dzevanhu, nekudaro havana kukodzera kupiwa chiremera ichi.
Isu veCrisis in Zimbabwe Coalition tichivimba kuti tiri kutaura zviridyo zveruzhinji rweZimbabwe zvavagari muZimbabwe, hatisi kufara zvachose nokuuya kwa vamuswati vanova ndiwo mambo wekuEswatini uko kwavari kushungurudza nekumbunyikidza vagari veko.
Zvii chaizvo zviri kuitika semanzwiro amuri kuzviita?
Vanhu vari kufa zuva rimwe nerimwe ikoko vachifira nyaya yekuti vari kuda kodzero dzavo kuti dziremekedzwe, vachitsvaka kuti dai kwaitwa maelections sezvinoitwa pasi rose nyika dzese dzemuAfrica, vanhu vanosarudza vatungamiri vavo vavanoda pasina kumbunyikidzwa. Ndozvavari kuchemera chete, vari kuchemera kuti dai vagara zvakanaka, vashandi vari kutambudzika. Vamuswati vari kumbunyikidza vanhu zvakanyanyisa, vachipwechifiwa vanhu vachikandwa mumatorongo. Takanzwa manje manje apa pane mumiriri wevashandi nemumiriri wevanhu vazhinji vaimirira kodzero dzavashandi vamasuku vakapfurwa vakaurayirwa pamberi pevana vavo. Tichiziva kuti vaiurayirwa nyaya idzi dzekuti vari kutsvaka kuti dai kodzero dzavanhu dzasumudzirwa.
Saka muri kuona sei kukokwa kwavaitwa semunyarikani?
Saka kuuya kwavo kuno kuseka vanhu vazhinji vekueSwatini vari kutambudzwa nekumbunyikidzwa navamuSwati. Saka chinhu chinotirwadza isuwo nokuti kunoo kutino dambudziko rakafanana nairoro ratiri kumbunyikidzwa nehurumende yavamunangagwa, vanhu vachitambura mumatorongo sana Job Scala, vanhu vachirohwa, vanhu vachikanganiswa upenyu huchioma. Saka tiri kutyira kuti kuuya kwavo kuno kuuya kwavanhu varida kutosimbisisa humbimbindoga vachisimbisana kuti vambunyikidze kodzero dzavanhu.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Mambo Muswati vari kutarisirwa kupinda munyika mangwana uye vachabatana nemutungamiri weRwanda waPaul Kagame, mutungamiri weMalawi waLazarus Chakwera, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema kuVictoria Falls kumusangano weTransform Africa Summit. Vamwe vanenge vari kumusangano uyu vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yeSerbia vaSinisa Mali, mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yeEstonia Amai Marin Tarik nevamwe. Mambo Muswati wetatu vachaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechina vasati vavhura trade fair zviri pamutemo nemusi wechishanu. Dzimwe nhengo dzedare reparamende rekuBritain reHouse of Lords dzanyora tsamba kuhurumende yenyika iyi dzichiti ikanzure tsamba yekukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles wePiri. VaMnangagwa vakatonyora padande mutande ravo reTwitter kuti vainge vakokwa uye vachaenda kuBritain. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakati kuenda kwavo kunosimbaradza donzvo reZimbabwe rekuda kudyidzana nenyika dzose dzepasi rino. Asi nhengo dzeparamende dzemuBritain dziri kuti vaMnangagwa havafaniri kukokwa sezvo vari kuvapomera mhosva yekutonga nedemo. Semuenzaniso vanoti vari kushungurudza vaJob Scala, mumiriri weZengeza West mudare reparamende, vari nhengo yeCCC avo vari mujeri reChikurubhi kwemwedzi inodarika gumi vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonzi iri kushungurudzawo mutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC Muzvari Fadzai Mahere, vakabatwa nemhosva yakanzi haisi mubumbiro remitemo, kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kwakaitwa nhengo yeparamende yeCCC Amai Jasmine Tofa vekuBulawayo, uye kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa paTwitter vamakomborero arizivishe nevari kunzi mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vachiti vanogona kuitwa kafira mberi. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe divi ravo. Tatumirawo mibvunzo kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga ndechekuti vanyori vegwaro iri, vanyori vemwadhiyo vanova nhengo dzeparamende muBritain, vane kodzero yekuita izvozvo zvavanenge vaita nekuti ndoo maonero avo. Asi maonero avo iyayo ndinoona sekuti maonero amire pachokwadi, nekuti zvavataura izvi zvese zvinhu zvakaitika kutyorwa kwekodzero dzevanhu igaro ziva uye zvechokwadi kuti vaSikala kutaura kuno vari mutirongo havasati vatongwa nemhaka yavari kupomerwa, asi vanofanira kunge vachitongwawo vachibva kumba kwavo vakabvisa mari yechibatiso sezvinongoitwawo vazhinji vanenge vapara mhaka dzinofananidzwa neiri kupomerwa vaSikala. Zvese zvatsanangurwa zvekutyorwa kwekodzero, kumbunyikidzwa, kuabductwa nezvimwe zvakadaro zvanga zvichitaurwa, zvinhu zvatinoziva nekuti zviri panze, zviri mujecherere, vanhu vese vanozviziva nekuti zvakaitika zvikanyorwa zvikataurwa mumatare.
Munoona chikonzero chiri kutaurwa chekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa nekuvharirwa kwavamwe mumatirongo, chiri chikonzero chakasimba chingaite kuti Buckingham Palace iti vamunangagwa ngavarambidzwe kushanya pazuva recoronation yamambo.
Hazvingandishamisi inini kuti vati vamunangagwa vasakokwa sekukokwa kwavaitwa neBuckingham Palace, nekuti hurumende yavo Mugabe yaisanganisira vamunangagwa mukati mayo yanga iri pane atingati matravel restrictions, kana vamwe vanoda kuti zvirango kana vachida kuti zvinge zvichiendera zvizobatawo nezvimwe zvazviripo ipapo. Saka kana zvirango izvi kana marestrictions iyayo anga akanangana nenyaya dzekutyo rwakwekodzero dzevanhu, kana tikatarisa manyorero aita manyorwo aitwa tsamba iyi kubva muna 2018 kupfurwa nekuurawa kwavanhu namasoja kuzoitwa kwemotlande commission ine zvakati ozva yakaisa zvisati zvaitwa kuzenge kuchisungwa nekuabduct kwavanhu, kurovwa mumastriti, kumbunyikidzwa, kushungurudzwa nezvezvichiitika izvizvi, tinoona sekuti pachokwadi hapana chanyanya kushanduka chingaita kuti veBuckingham Palace vange vachiona zvakakodzera kuti vadane vamunangagwa kuchiitiko chikuru chakadai.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakaburitswa muSudan umo mune hondo inotyisa uye zvasvika muSaudi Arabia. Nezuro hurumende yakazivisa kuti yainge yaburitsa zvizvarwa zveZimbabwe kubva muKhartoum, guta guru reSudan, kuenda kuPort of Sudan. Bazi iri rinoti rainge rataura nezvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika zana, zvimwe zvacho zvakati zvainge zvichida kuburiswa munyika iyi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugejo.
Ndinoda kuvimbisa zvikuru ruzhinji rweZimbabwe, zvizvarwa zvese zveZimbabwe, kuti hurumende yava ED Munangagwa yaita zvese zvainogona kubudisa zvizvarwa zvayo kubva kuSudan kuichizviendesa kunyika inonzi Saudi Arabia, Jeddah.
Saka vachibva ikoko vanenge voenda kupi vaMugejo?
Izvezvi hurumende iri kuita chipatapata chokuti ichiita urongwa hwese hwokuvatora kubva kuSaudi Arabia ichivaunza kuno kuZimbabwe. Asi zvendingavimbisa Zimbabwe ndeyekuti zvizvarwa zvedu zvese zvanga zviri kuSudan zvava pakachengetedzeka, zvabva muhondo. Saka ndizvo zvandinoda kuti ndinge ndichizivisa ruzhinji rweZimbabwe, mhuri yeZimbabwe yese, kuti ngavadzikame zvavo. Hurumende yamunangagwa yagadzirisa kuti zvizvarwa zvavo zvinge zviri pakachengetedzeka.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa.
Zimbabwe nedzimwe nyika vari kubudisa zvizvarwa zvavo zvanga zvichigara munyika yeSudan, kunyanya muguta reKhartoum, nokuda kwehondo iyo iri kuramba ichienderera mberi. Hondo iyi ihondo iri pakati pemauto ehurumende nemamwe mauto eikoko kuSudan anodedzwa pachirungu kuti paramilitary. Ihondo iri kuratidza kuti iri kuramba ichienderera mberi, kupera kwayo kunenge kusati kwanyatsoonekwa kuti kungaitike zvarini.
Tichiona zviri kuitika izvi kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzakadai seAmerica vari kuburitsa zvizvarwa zvavo uye nevashandi vanoshanda vanobva kune dzimwe nyika munyika iyi yeSudan, izvi zvinorevei? Tingaone hondo iyi ichipera munguva inotevera here?
Maitiro ari kuita dzimwe nyika aya ari kuratidza kuti zvinhu zviri kuramba zvichiita manyama mire nerongo kuSudan nekuda kwehondo iyoyi. Zviri kutoratidza kuti nyika dziri kubudisa zvizvarwa zvadzo dzaona kuti chekutanga hamusi kugarika, zviri kuitika imomo hazviiti kuti zvizvarwa zvenyika idzodzi zvirambe zvichigara munyika. Uyezve zviri kuratidza kuti hondo iyi inenge ichatenderere mberi kwechinguva isati yamira. Chimwe chandingada kutaura pamusoro pehondo iyi ndechekuti iri kusiya yaparadza zvakawanda, zvingava zvivakwa, ungava upenyu chaihwo. Taona United Nations figures achiti iko zvino kwashaya vanhu vanodarika 420. Saka ihondo iri kuparadza zvikuru inoradza kuti hazvina kumira zvakanaka kuSudan.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vanodzidzisa Patswane University of Technology muSouth Africa vari parunare muPretoria kwakare kuSouth Africa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vana vanofanira kunge vachienda kuchikoro vanonzi vari kutadza kunge vachienderera mberi nedzidzo yavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira urombo, kuroorwa kana kuroora uye nyaya dzezvitendero izvo zviri kusiya remangwana ravo risina kujeka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Gwaro rakaburitswa gore rapera nesangano rinomirira kodzero dzevana pasi rose reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoratidza kuti vana vanoda kusvika zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vainge vasingaendi kuchikoro nekuda kweurombo uye matambudziko aikonzerwa nedenda recovid-19. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vadzidzi vazhinji, kunyanya vanasikana vanogara kumaruwa, vaisiyira chikoro panzira. Vamwe ndivo vaiti vakasvika mugrade 7 vobva vamira. Vaiita rombo rakanaka vaikwanisawo kuzosvika kuform 4 asi vaizogumira ipapo. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vadzidzi vashoma ndivo vaikwanisa kuenderera mberi kunosvika form 6 kana kuzoendawo kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro. Mumwe mubereki vatondirai matema vanoti pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vana vasiyire chikoro panzira.
Sekutanga urombo chayo zvekuti mwanasikana omhanyira kuroorwa achifunga kuti ari kutiza nhamo kumba kwavo. Chimwe zvechandakaona inyaya yekuti nharaunda yavagere hakunawo vanhukadzi nevanhusikana wekuti vanoyemura, vese variko vakangori mukati medzimba. Chechina zvatongove saizvozvo kuti vanakomana nevanasikana vemazera madukuduku voregera chikoro vototorana, zvatongoti zvinogashira.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reFemale Students Network Trust muzvare Evanice Munando vanoti kushaya ruzivo rwakakwana muvabereki ndiyo honzeri iri kuona vanasikana vachitadza kuenderera mberi nedzidzo yavo.
Magariro atakaita kumusha, pfungwa dzedu dzakadzidziswa kuti mwanasikana ana basa achanoroorwa, anonopfurisa mhuri yekwaacharoorwa. Saka kumudzidzisa kupfumisa dzinza raachanoroorwa kwaari. Vanhu vachiri kuda dzidziso yekudzidziswa kuti no, zvakakoshawo futi kudzidzisa mwanasikana kuitira kuti nyika iwane pundutso, nekuti murume nemudzimai kana vachinge vakadzidza mumba vanobatsirana mazano akanaka.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change, amai Lynette Karenyi Kore, vanoti vanoshishikana zvikuru nezvitendero zvisingaremekedzi kodzero dzevanasikana.
Nyaya yemachurches, nyaya yedoctrine, vana vazhinji vari kuenda kunorodzwa vari vacheche vachiri vadiki, vasati vambosvika chero 18 years chaidzo, vamwe ma 13, 14, 15 years, zvokonzeresa kuti mwana iye akatoita nhumbu, mwana iye akarodzwa hachakwanisi kuenda kuchikoro.
Amai Karenyi Kore, avo vanova nhengo yeNational Assembly, vanoti dare reparamendi rinofanira kutora matanho akasimba kupedza dambudziko iri.
Parliament yakaamenda mutemo weEducation Act kuti kana mwana aita pamuviri anoti apedza kuzvara odzokera kuchikoro. Ipapo takaona uri mutemo wakanaka, asi mutemo uyu hausi kuzikanwa nevazhinji. Saka Parliament inofanira kuita maawareness kumaruzevha kuti vabatsire vana kuti vakwanise kudzokera zvekuchikoro kana vachinge vaita pamuviri.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vana vari kusiyira zvidzidzo zvavo pakati, asi hurumende iri kuedza nepose painogona kuti mwana wese anofanira kunge ari muchikoro awane dzidzo.
Ticharamba tichingosenza nemunharaunda, masabhuku, machifu, makansela, maMP, tichiita kuti vanasikana varamba vachidzokera kuchikoro kuti vawane dzidzo yemhando yepamusoro-soro kubva kuhurumende yedu yeZimbabwe.
Asi mukuru werimwe remasangano evadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou, vanoti kushoka mukuru kugadzirisa upfumi hwenyika.
Zvinoda kutogadzirisa nyika, ikonomi yorikabva, vanhu vachiwana mabasa, vana vasinobvawo kumapoor families vachibatsirikawo nemari dzekuti vaende kuchikoro. Hurumende iratidze kuti ine chido navanhu, vana vagoramba vachienda kuchikoro.
Kunyange hazvo vasikana vakawanda vanobata pamuviri vasiri kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo. Zimbabwe ine mutemo wedzidzo wakavandudzwa muna 2020 uyo unosungira kupiwa mukana wekuenderera mberi nedzidzo kwemwanasikana anenge abata pamuviri, kuroorwa kana kuita mwana. UNICEF inoti Zimbabwe inofanira kuwedzera mari inopiwa zvirongwa zvedzidzo yepasi kubva pazvikamu 13 kubva muzana kusvika pazvikamu 20 kubva muzana sezvakabvumiranwa kumusangano wakaitirwa muDakar kuSenegal muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vachange vachikwikwidza zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. VaBiden vati vachapinda musarudzo nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Vaita izvi kubudikidza nevhidhiyo. VaBiden vane makore 70 ekuberekwa kana kuti 80 years. Kubato ravo remaDemocrats vaBiden vari kutarisirwa kukwikwidzana musarudzo dzemaprimary navaRobert F. Kennedy Jr., amai Marianne Williamson nevamwe. Vazivisa kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo kubato remaRepublicans vanosanganisira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nevaive gavhuna weSouth Carolina amai Nikki Haley. Senator Tim Scott nevamwe vari kudawo kupinda zvakare musarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvinafundo gwekwerere nezvenyaya iyi.
Nyaya yokusarudzwa kwemutungamiriri weAmerica inyaya ichange ina makwikwi chaiwo chaiwo patoita mutambo watsuka ropa, nokuti vaBiden nezera ravo ramakore 70 navaTrumpwo namakore manomwe ane matanhatu anoratidza kuti vati kurei vava vatana, asi zera zvaro kana uchiziva zvaunoita hari nyanyi kunetsa. Tinoona kuti vaBiden chero vabva zera, vanhu veCongress vavanoshanda navo vanhu vadiki zvikuru, saka vane vachitoda umwe unodi unovatsigisa. Tionawo nhoroondo yavaBiden yekuti vakagara vari nhengo yeCongress kuda kwamakumbure anogona kukwana 30, saka zvinenge zvaakudi zvaakubatsirana kwatinoti kukomplimentana pachirungu. Tinoona zvakare kuti vaBiden vanogona kunge vari pamusoro pamakwikwaya mafungiro angu aya, nemhaka yekuti vakaita zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti vanhu vavatsigire. Vanhu vechidiki muAmerica vanofarira vaBiden.
Tombotarisawo nhoroondo yavaTrump uyezve tichitarisawo kuti vawanikwawo zvakare vati kurei, munoona zvichizofamba sei tichitarisa kuti vaviri ava kana vakakwanisa kubudirira mberi kumiririra mapato avo vaBiden uyezve navaTrump zvingafamba sei? Tichiona kuti vamwe vari kushora kuti vaviri ava vakwegura.
Vanhu vemaRepublican vanosapota vaTrump vatana, saka tozoona kuti vanhu vane kodzero dzokuvhota vachiri vechidiki, saka zvinopa munongedzo wokuti vaBiden vanogona kunge vachidi vachibudirira. Zvakare tinoona kuti vaBiden zvavati vaita kubva vachiva mutungamiriri wenyika zvinotaridza kuti vanogona kufarirwa nevanhu. VaBiden panyaya yamarudzi vanomutungamiriri ari wechikadzi ari wechitema.
Vanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere, vachitaura vari parunare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muFlorida muno muAmerica. Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa kuti inogona kubuda muchibvumirano chekuti Ukraine itengese zvirimwa zvayo zvakaita segorosi nechibage kunze. Izvi zvinotevera danho renyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 rekuda kutemera Russia zvimwe zvirango nekuda kupamba kwairi kuita Ukraine. Musika mukuru Mukuru kuratidza zvigadzirwa zvitsva weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF wavhurwa nhasi muBulawayo paine vari kushambadza zvigadzirwa zvavo vanodarika mazana matanhatu kusanganisira makambani makumi maviri nemashanu anobva kunyika makumi maviri neimwe dzinosanganisira America neBelarus. Musika unopindwa nenyika dzepasi rose uyu unopawo mukana mukuru kumakambani emunyika wekuti azvishambadzewo achiratidza zvaanogadzira. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti kunyange hazvo zvinhu zviri kumbooma pano nepapo, musika uyu wakakosha zvikuru.
Tingava nonetsa asi isu chino chedu chekuti tiramba tiinda mberi tichiti nyika yebudirire igogadzirawo zvinhu zvakawanda, vana vedu vagova neugaro hwakarurama, uyezve iyo nyika pachayo kana ichidaro ichitengesa kumwe ndokutiwo upfumi hwayo hurambe huchikuramo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti nekuda kwematambudziko ari kutarisana nemakambani emunyika anosanganisira kudzimwa dzimwa kwemagetsi, mukana uyu haunyatsobatsiri makambani emunyika.
Chinonetsa munyika yeZimbabwe pari zvino ndechekuti maindastri edu ari kuwa, ari kufa. Saka ndo rimwe dambudziko ratinaro rokuti kana uchumi hwedu husi kusumuka zvakanaka, trade fair inozove mukana wenyika dziri kunze kuti vavatidze zvavanotengesa muno, isitongomirira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kune dzimwe nyika.
Makambani emunyika anonzi ari kukanganiswawo zvakanyanya nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanouya nezano kumakambani aya.
Hongu tingada heri kudzikamisa nhasi mari yedu, asi tinenge tichiziva kuti idzikame nekusingaperi nyika inofanira kunge isingatengi zvakanyanya kunze kwenyika uye ine zvigadzirwa zvakavandudzika. Izvozvo ndo zvinozoita kuti mari yedu igogona kuva nesimba.
Saka zvii zvingaitwa kuitira kuti zvinhu zvirerukire makambani emunyika kuitira kuti akwanise kukwikwidzanawo nemakambani ekunze ari kuratidza zviratidzwa pamusika uyu? Dr. Kanyenze vanoti panofanirwa kuiswa misoro pamwe chete nekukasika.
Nyika yedu haina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu iri pamusoro-soro. Infrastructure haina kumira zvakanaka, zvinoita kuti zvinhu zvedu zvidhure tichazi kumisidzana nezvinhu zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika. Ndo zvinhu zvatinotarisa kuti tiise misoro yedu pamwe chete, tionesane kuti toita sei nokukurumidza, nokuti tikanonoka dzimwe nyika dziri kutomhanya nebhora. Vari kugadzira zvinhu zvavo vave kutomhanya kuenda mberi, asi isu tichiri kushure shure chaizvo.
Mangwana chitatu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kutarisirwa kuve munyarikani anokosha pamusangano wezvemabhizimusi weZITF International Business Conference uyo unoitwa parutivi pemusika wekushambadza zvigadzirwa uyu gore negore uchiitwa neZITF yakabatana neNational Economic Consultative Forum. Dingindira regore rino rakanangana nekugoverana zvekuita pfungwa nezvinangwa kana kuti Transformative Innovation Global Competitiveness. Musika uyu uri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weEswatini King Muswati VI nemusi wechishanu svondo rino. Hatina kukwanisa kubata sachigaro veZimbabwe International Trade Fair vabusisa mwoyo kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei muzuva rekutanga. Gurukota rezvemaindastri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yatavatumira. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dzegore rino uye mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ekuti vari kuda kukwikwidza zvakare gore rinouya kunyange havo vave nemakore makumi masere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe International Trade Fair yovhurwa muBulawayo nhasi, vamwe vachigunun'una nemunyarikani achaivhura zviri pamutemo Mambo Muswati VIII vekuEswatini. Asi hurumende inoti kuuya kwaMambo Muswati VIII kunobatsira kusimbaradza ukama nenyika yavo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza hondo kuSudan zvasvika muSaudi Arabia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMomgameli uVice President wakuleli uza ngena umhlangano labo somabhizimusi ku hall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair koBulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi kazikho kugwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edalele ePhalamende akwele Bhilithani athi kakumelanga umongameli Emerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan, abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uqalile lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair koBulawayo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantine Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi weZITF International Business Conference oqoqwe yinkampani yeZITF imanyene leNational Economic Consultative Forum. NgoLwesihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yinkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezithi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi lezithi ITF, unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMomgameli uVice President wakuleli uza ngena umhlangano labo somabhizimusi ku hall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission uMnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeyinyaka nje sesibe khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizoncedisana sibambisane njengamaZimbabweni sitshengisa lokho esilakho, kwenza ukuthi labaphandle bafungenze amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani, iyangaphi, amathuba akhona okuyivesa kuleli lizwe lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengeZimbabwe Media Commission sikuqakathekile ukuthi sibe khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengecommission siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Mnumzana Killian Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyezimtrade.
Ukubumba kusithela inzuzo ngoba siyayenza sikwenzayo, sikuchise, sikubumbe, sikuchise, sikupende. Really sikhona ezokuthola kwampala, even though sometimes what, but siyakuthola something kwampala ngokwesekubumbileyo. Lelizimtrade iyasincedisa ukuthi isincedise kumabhizinisi. For example, ngasifuna i-exporter, iyacitha uku-export because sikuqadingi sounds. Sikhona kwezimtrade.
Elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. Umnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le waninga lilukufundela ukwenza izicathulo. Tunga empathy kulo teacher ongcedisayo engidingelwe so uyoncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe, umnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye abukisa lonyaka lamankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo beZITF bathi umbukiso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo eZITF, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, ube lomhlangano lentatheli izindaba lamhlanje embukisweni oweZITF, lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana po aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekukusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badonsa nzima ukuze baluphutshe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program. Therefore, because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and would wish it to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs, umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli, uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku, iTex Expo Hamson eNAST American Space kobulawayo, lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi insuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangena ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa laba kumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lo mhlangano we-Connect Africa Symposium ozangenwa njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, i-EU labo somabhizimusi abavela emazweni womhlaba. Abasakhulayo labo balenhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulo weZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edale leParliament akwele Britain awe United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugacha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela nokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Skala okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke unxusa Mnangagwa ele-UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukusobala ukuba uMnangagwa akamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyavezi kubana kweleZimbabwe kule dubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa ke aku-constitution ku-Bill of Rights akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku-Bill of Rights kweleZimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu ungakhangela ukubana ke mabadlaphikisayo ama-journalist ungakhangela ke abantu bama-church labanye abatsheni abahlunyezwa ngohulumente ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okugcizelwe ngumnumzana Msungulwa Ndlovu owebandla lezaphu othi kusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa nguhulumende weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilandi uCharles lo Emmerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo. Bonke bobabili asilani lokuthi namhlanje bazondelene abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabela ucingo. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Bawuthomoyo uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano namanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli oyi-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi isehlakalo lesi siveza ukuba kusesekuningi eleZimbabwe kumele likwenze ukuze lithenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okweleNgilandi kazikho kugwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom All Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayinela incwadi bagoqela amalunga edale lephalamende athi umnumzana Saint John of Blesto, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hayne, umnumzana Kim Johnson, nomnumzana Pervis Tweed. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamhla kulandela ukuxoxisana okujulileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebeziseSudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi ele Melika lizabumba ikomiti lamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacubungula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu njengabo UK labo US, bona bahle bangena khona phakathi elokhuzeni eKhartoum bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanye amazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana le-border yase-Egypt ukuthi bekuthi bebuyele emakhaya. Nxa abantu bese emumeni njengalokho khona athe se-Egypt, ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza, and ngilethemba ukuthi abantu bazaphepha basile.
Ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende weMelika?
Yeah, isithayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ekuzwekazi le-Amerika. Angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na, ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi, kukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile. Asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle, therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiate lisithembile, kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi. Ngoba yizona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuca abantu ukuthi bayixoxisana. Nxa kuseselomunye obona ngani anganqoba, kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha. Kodwa akwazi muntu ukuthi kungaphetha njani. Sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obekhuluma ecingweni eseNairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi ancintise okwehlandla lesibili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokuqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula 1982. Yena uthi uqine saka njalo engabusa kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa isisungule uhlelo lokuhlala ukuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria, lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, gobulawayo uthi kuzwisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzela ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RTC ezela eZimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwana zolo ongasakhulumekiyo ngoba sikhuluma kanje ngathesi udinga ukuthi uzibe le-2000 RTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho abantu abaningi bazigoyela ama-200,000-300,000 kuyakutshengisa abantu imali abayiholayo vele imali engabahle indawo. And into ehluphayo ukuthi uhulumende sizama ukuqhinisaleka laleli sesikunanzela ukuthi jo imali lezimbabuphela mali hlathi uhulumende akuyimise kancane futhi usebenze le imali yemzini ukwenzela ukuthi abantu bancediseke ukuthi ulunga leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies a-right lamithetho ezanyethi ukuthi ivubhate uhulumende ngaleli kodwa kade sibi layo abantu bezimbabwe.
Akusitshele ukuthi nxa uyisisebenzi liphumilanga siyajona ibuye enye iviki iphele kubuye inyanga yonke umuntu uphila njani vele
eqinisweni abantu bezimbabwe kade sizisebenza abaningi bahlakani banantambami sekhona ngkhaya ubane bahamba ngenyawo le ntoba isabambeki besuka lapho futhi ngale msebenzi bakuthole ukudla kuba nzima. So iqiniso yokuthi abantu baphila njani, abaningi bathola sebetshayisala abana umntwana zama ukuthengisa amatamatisi, omnye umntwana ezama ukuthengisa izigqoko ezindala lezo kuthiwa amabhele lezi izosebezizaba. Kodwa nxa kunjalo abantu bezimbabwe baphila nje okuthi kungaqhubeka kunje sibone ngathi abantu bengagcina engqaneni sebesenza umsebenzi ongaqhithakaliyo ngo-100 abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi usibindi usuke ufekta lethize abe sengene ezitaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo kuyaphandeka kumbe vele ukuchitha isikhathi lokho
eqinisweni akuthandeki lutho ngoba ungakhala bona abantu abasemgoqweni abathandayo kathesi inamba zabo zizisesabeni abantu okunyasebekwenza yoke engxenye labo ngokuthola khonakwana esingathina idola ukuthi athengise kwaleyo lawo njalo abanye kuseletweni ezitaladini ngoba endlini abahlaleki abantu babalekela ukuthi babe behlele endlini bezicaba nje eziningi besiba le-stress babahambane emgwaqweni abaningiukugojise eqinisweni abasatholi kuzobala bawuthole kodwa uthiuthi hayi mali aniyedina le uthethi izimpahla yabantwana ziwelanye la but eqinisweni akusijedisi and ekuthi ngokuthi uhulumende khonokho sinitshela njengesukuzengeliperenzi kodwa ungathi kabona so uhulumente ongalaleliwe kodwa siyakwazi ukuthi xa usezebhoda ngalezi umongameli welizwe esithini as a-listening president kodwa-ke sukenganje ezisebenzi ayikasilaleli because siyadibika sikhuluma la everyday ukuthi akulanto eyenziwayo
khona vele izisebenzi zisahola yini sibindi nxa sihola sihola malini
izisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama-250 khonapho ngokuningi bawo besiyakhotha ngobana ama-300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelanyezwa nxa usintela ngapha ngapha imalini eyamesheji yethenga kusela mali ngoba iqiniso lokho bayasekutshela ukuthi kathesi uyahola imali RTGS ungakathengi lutho uthathe leyo mali ukuthi lithenga imali yemzini ngoba yiye ethengayo. So eqinisweni ukuthi izisebenzi hhayi ungabadinga thinto abaningi bazihoyela ingxenye vele leza-$100 ngokuningi bakho nxa usuyithintela ngapha emalini emzini pho umuntu uphila nje ane-$100 yona vele kuze uthenge imali ye-rent irumu eyodwa impela bafuna ama-$60 irumu eyodwa so kuyakuthengisisa abantu bezimbabwe baphila nzima njengeyisebenzi
umjova la uyabiza
imjova iyabiza kulo muntu ezintela abawase-counterpartin besithi yena usebhadale almost $1,000 one way e-counterpart lekhatshana into okusebenzise uthi ubhadale $1,000 one way so means engxane sefuna $2,000 usuku lulunye and khona abantu abazane ziwanane zilhamba ngenyawo and sekuyananzela amasozi asithathe kwandile abantu bayachaya bahlukumezwa ngoba abantu besuke kuseni kakhulu basezinde kusuku abantu bayathathela impahla bayachaya abanye bayanyasa kungenxa yokuthi abantu bezibaba khona abechaya into engelayo ngoba zafika sengela nto bamchale khonaukuthi wawungela mali.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Baningi abantwana abangenelisi ukuphutsha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo. Abacubungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana achiya izifundo eZimbabwe okwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye lobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala kugwalo lolu Ukuba amankazana ethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku grade 7 kuphelele khonapho, kuthi abalenhlanhla befike ku form 4, balutshwana babefunda bedlule isigaba sika form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlala eLower Gweru uthi kulezi zathu ezinenge ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalela abantwana. Plus izikolo zakhona zikhatshana, plus peer pressure ukuthi bebona abanye belotsholo enemisesala. Ama beliefs lama doctrines society wayenza ukuthi abantwana bona la begcine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathebeleland South.
Kusase lenkolo leyana eyokuthi umntwana oqhakathekile ngumntwana omfana. So kulesidingeko kakhulu for i education especially kuma community leaders ukuthi bafundiswe la ukuthi hayi umntwana ongumfana uyafana lo mntwana oyinkazana amathuba asedwaphiwa asefanana.
Umqeqeqi wenhlelo kunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu uthi uhulumende olomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
Ukunyeka ubangela lokho ke imimango ehandwayo kuyiwa esikolo. Yathola ukuthi izikolo eziningi zikhathana. So khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le. Kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike esikolo. Whether umfana kumbe uyinkazana kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachada, imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethi ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya hayi le nto iyasilela leyo, mina ngayibona ngamamehlo. Akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya, abantwana bayetshelwa bafundiswe ukuthi ungaba lemisebenzi, imisebenzi abangayenza yile lale. Abaningi abakwazi bafunda kuphethe ngoba kuthiwa kumele umntwana yesikolo kuphela, then bazimisebenzi yale abayibona engcunya boteacher amapolisa ephela khonapho. Abakwazi imisebenzi mningi abangayenza empilweni zabo.
UNdlovu uthi kulabanye obenkolo ezijeneyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni akazibe khona, ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba ayekwendiswa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba lamabandla ayalayo ukuthatha ama-vaccines, amajekiseni, kodwa uhulumende ungenele lezi inhlanganiso amabandla njalo sabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo, kasingeneni emabandleni onalawo sikulungise khonokho ukuthi umntwana hayi kaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele parliamente, unkosikazi Lindiwe Maphosa, uthi idalele parliamente lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Okungenziwa iparlamenti ukuthi nje kube lama policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabo bhimu, ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane. Kube nendlela okungancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government, njalo kube nemithetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo. Kodwa abanye bakuleleka bathatha ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk, The Connection, olwabatsha lapho uNtungameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele enye izindaba ebezikhokhela. Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu weZITF wobulawayo. Amalunga edalela eParliamente aweBrithani awe United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga uMongameli Emmerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC ngisithi ningakhohlwa ihlelo lakusasa ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.